isu sevebato guru remdc rinotungamirirwa nababa Morgan Tsvangirai tinonzwa kutenda zvikuru nokufara kuti zvataigara tichitaura kubva kare kare pakafomu yabato redu kubva muna 2000 June patakatanga kuta participate muma elections munyika ino yedu yechipikirwa yeZimbabwe. Taigara tichitaura tichikombirina isu kuti mapurisa, masoja nevasori veCIO vanowanika vachiita zvematongerwo enyika kunyanyanyanya vakamirira kuti vakatsigira bato reZANUPF. Vamwe vacho vanenge vakatopfeka ZANUPF regalia unotovaona pamarali vachiita maslogan vachiimba apa zvavanenge vachiita izvi hazvibvumirwe nebumbiro romutemo. Nokuti bumbiro romutemo wedu weZimbabwe rinoti iro vanhu vanenge vari musecurity services vangava vanopfeka uniform semasoja kana mapurisa kana vasingapfeki sevaya vamapurisa vechitikitiva kana kuti maCIO agents havafanirwe kunge vachiita zvematongerwo enyika. Zvino tinofara chaizvo kuti havamugai vazozvionera kuti zvatogara chitaura izvi kuti hazvina kunakira nyika zvazobuda pachena nokuti vaona kuti pati yavo yavondomoka. Factionalism iri kukushidzirwa nekuti masoja nemapurisa navamwe vakadaro vachiita zvematongerwo enyika.
Asi zvinenge zvichifamba sei kuti nekune rimwe rutivi vamugabe vari kuti vechiuto nevasori nemapurisa havafaniri kupindira munyaya dzebato ravo, nekune rimwe divi vamwe mubato ravo vakaita sevakarwa hondo yerusununguko vachiti vanotofanira kutopiwa zvinzvimbo mudare repolitibiro rebato iri, uye ivo vakuru vacho vemauto vanga variko kumusangano wacho weZANUPF?
Blessing, apa zvongotaridza kuti musharukwa vamugabe vakura. Zvimwe zvovoita nokutaura zvotaridza kuti pamwe vanenge vasingatozivi kuti zviri kuitika mumba mavo mupati mavo chaizvo ndezvipi. Nokuti takaona isu takatarisawo pazvivhitivhiti paTV tikatoona masecurity chief ose varipo, maami komanda vechipurisa vana chihuri vana perenziri variko vari pagungano rezvematongerwo enyika yeZANUPF. Apo zveivo voti vamugabe vokombirena kuti maakuwanikwa muchiita nyaya dzefactional fighting ndii maakukonzeresa. Zvongoreva izvo kuti zvavanotaura ivo vamugabe nezvinoita vamwe vavo vebato ravo hazvipindirani.